Wangu tine nyuto yakakura pa hurukuro dzakaitwa nhaurirano dzakaitwa ku NDNC musi wa 14 March apo pakabuda mari isingatenge zvachose tinoona hurumende muna January yakabatira eva civil servants matex anosvika almost $30 asi increment yacho irikunzi yakaitwa imari shomanini inongozowedzera $20 zvazvoreva ndezvekuti hurumende pamari dzese dzairi kubata matex ane mazita akasiyana siyana mari dzese dzairi kubvutira vanhu haivana kana shoma yavari kuda kuuyisa kuvashandi saka tiri kuona kuti kuNDNC hurumende haina kukwanisa kugadzirisa nhunha dzevashandi kugadzirisa nyaya yekutambura kwakuzara kuvashandi saka nyunyuto yedu iri paamaund yemari yakapiwa neprocesi yakashandiswa
imi imari yamuri kuti dai yapiwa vashandi vehurumende
Federation of Zimbabwe Educators Union uyezve nekuatus amagamete rwatichas union of zimbabwe tanga tichingotiramba tichichema kuti mari yaakudiwa nemushandi 1260 inokwana ngoo kuti amboraramawo semunhu ndio mari yatatichema yatoramba tichingoona kuti mari pari zvino yaakuda kutoita shoma asi mari ingaite zviri nani kuti vanhu vaite sevanotiraramei
tiri kunzwa muri kunyunyuta nevari kumirira vashandi vehurumende kunhaurirano dzeNGNC zvii zvamuri kunyunyuta nazvo
vakazvigadza voga kuti vanonegosheta vakamirira vanhu vese vaane makore nemakore vachikonzi ndo vanolida ndo vanonegosheta ndo vanonegosheta manegoshetas avakatanga kunegosheta nawo yekuhurumende akatochinjwa asi vona nhasi havasati vachinja tikatarisa federation yedu yefederation of Zimbabwe Educators Union tinogara tichiinsista kuti kana pachiitwa nhaurirano ngadzive dziri kuitwa dzichibata mashandi vese dzisaitwe zvekagrupu kangoita kekunongana
imiwo sesangano refozeo matanho apa hamuri kutorawo panyaya dzemihoro yevashandi
zvino makuru atiri kutora ndeyekuti tirwise kuti chinombonzi NGNC chacho chitobva zvachose nekuti hatiisiri paconstitution saka ticharamba tichirwisana pakati pevashandi pega kusvika tasarudza vamiriri vevashandi chaivo vanonotimiririra kuhurukuro asi shoko ravo rekutanga ravanosvika naro nderekuti NGNC hatichaidi.